hongu wazulu seine mashoko ekuti wakasungwa nezuro wanosanganisira wabhondo wanonzi vahepmo chidziva vanova vachamirira dare reparamendi kuhighfields west vakamirira indisalence party uyezve vari vemukuru wevadp wemdc kaassembly wabviswa gwara recentral police station kwavasungirwa zuro vachiendeswa kugweru so ndokwavakavharirwa kugweru central police station vari kupemerwa mhosva yemuchirungu public violence kana kukonzeresa nyonganyonga kana zvokuda kuti vanhu vakonzerese nyonganyonga papolitical rally yakaitwa muna July pasuro paitwa maelections saka zvava kunowa Jeremiah Bhamu vanova gweta rezvebhulo yazve human rights vari kumirirawa mbondo
nyaya iyi yakaitikira kupi yavari kunzi vaida kukonzera mhirizhonga
sekutaurwa kwaitwa nemapurisa nhasi hanzi nyaya iyi yakaitika muna mwedzi waJuly ndeyechikunguru mushona kugweru Midlands province vanhu vasati vavhota vari kupomerwa mhosva yekunzi vakati sarudzo dzikasafamba nemazvo zvizvarwa zvezimbabwe kana kuti masupporters emdc anenge achizoita zvavanogona kuitawo kudefenda vhoti yavo kana kuti kuiratidzira ndo mhosva yavari kupomerwa mapurisa atora mashoko aya ari kunzi vakataura kurali yakaitwa muna July vachiti kuda kukonzeresa bvungamupopoto munyika
saka ivo vaBhamu vari kuti vachidziva vari kutambira here mhosva iyi
vaBhamu sekutora kwataita navo vachimhanya nokuti vazosvirawa kumhanya kubva kuHarare kutarisa nemapurisa anga vachibvisa vachidziva kubva muHarare kuenda kugweru vanga vachiti pawarned and cautioned statement matamba anonyorwa nemapurisa vari kunzi vari kuramba mhosva iyi saka ndofunga kuti pazuva renhasi rino iri chipiri chino ichi vachidziva vandofunga vanotariswa kumira pamberi pedare mugweru asi pawarned and cautioned statement yavo yazvarekurwa kumapurisa vari kunzi vari kuramba mhosva iyi
saka vakasungwa nevanhu vangani
kwavachidziva pane vaviri varipo vanoita vamubayiwa nevamwe vanonzi vamadya vamubayiwa navamadya vakamirirwa zvakare nemagweta ezimbabwe lawyers for human rights kukuletu mahlangu simango neboard member wedu anova matokozo tachiona dhube ndivo vasara kuHarare vachimirira vakomana vairi vasara kuHarare ava tikutarisirawo kuti zvichikabvira mapurisa anganga vaendesa kudare redzimhosva vari kupomerwa mhosva yekuitawo public violence asi mhosva yepublic violence iri kunzi ndeye yakaitika kutanga pana maJuly kunoku yakada kuti senene yaana chidziva asi tikudaira kuti pavanomira kudarira redzimhosva zvichaifamba zvakanaka
saka iyi mhirizhonga yavari kunzi vakaitira muHarare umu
muHarare paya pakaratidzira zvizvarwa zvezimbabwe musi wa1 August rekandikakanganisi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatamba kana vakaparticipata mumhirizhonga mhongamupopoto yakaitika muna early August imomomo so havasi vovega tiri kuramba tichiona vanhu vakati vandei vari kuramba vachibatwa nenyaya dzezvakaitika muna kutanga kwemwedzi waAugust